Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 20 2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo Tropical Cyclone Idai kumaNicaland.
Muwadzi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhuwowo mudzimba dzavo vari kupi, nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo Idai huri kutarisirwa kuramba uchikwira zvakanyanya, sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi mushure mekutakurwa nemvura. Tichakupai hurukuro nevamwe vari kushaya hama dzavo. Musika wefodya wovhurwa nhasi vakawanda vachichema-chema nekuderera kwemutengo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira dunhu rechimanimani rinova rimwe renzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo kana kuti Tropical Cyclone Idai kuti vazvionere vega kuparadzwa kwakaitwa misha, upenyu hwevanhu, minda pamwe nezvipfuwo. Nevenyu reZBC inoti vaMnangagwa vaudza vagari vemudunhu iri kuti hurumende yavo ichaona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo vari kuendesa chikafu vachiita zvose zvavanogona kubatsira vanhu. Vanonziwo vati rubatsiro rwuri kusvika muguta reMutare umwe ruri kuzotakurwa nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzakaparadzwa idzi. Mutungamiri wenyika azivisawo kuti nyika dzakapoteredza Zimbabwe pamwe nedzimwe dziri kure dzakaita seTanzania dziri kutumirawo rubatsiro rwakasiyana-siyana. Vatiwo migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nedutu mupengo iri zvichagadzirwa, mazambuko achivakwa patsva. Masangano nemakereke akasiyana-siyana pamwe nevanhuwo zvavo vari kuunganidza rubatsiro ruri kuendeswa kunzvimbo dzechimanimani nechipinge. Muzinda weAmerica vazivisawo kuti uri kuisa zana rezviuru zvemadhora kuti mari iyi ibatsire mune zvakawanda zvinosanganisira mvura yakachena. Kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vafa kusvika pari zvino makumi mapfumbamwe nevasere, sangano reRed Cross rinoti uwandu uhu hwasvika pazana nevana. Pari kukurudzirwawo vanhu kuti vabatsire Zimbabwe ne Red Cross iri kukurudzira vanhu kuti vabatsire Zimbabwe nemvura, magumbeze uye mambure anodzivirira humutu kana kuti mamosquito net. Vatungamiri venyika dzeNigeria Muhammadu Buhari uye weArmenia Ameni Saksiani vatumira tsamba dzenyaradzo kumuri yeZimbabwe. SADC yatumirawo mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi emashanu kuZimbabwe, Mozambique neMalawi, uye African Union yapawo rubatsiro kunyika nhatu idzi dzakawirwa nedambudziko remafashamu aya. Pope Francis vatumirawo mashoko enyaradzo kunyika nhatu idzi. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kumaNicaland, tabata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vange vaine mutungamiri wenyika nhasi.
Pane hwatiri kuziva hwatingati macertified death and confirmed, uchiri pa 98 pataiva nezuro manero pane zvati kunzwa zvatatsa confirma namba dzichakwira chaizvo izvozvo
vari kufungidzira kuti dzingasvike kupi
singanyanya speculator zvakanyanya but pane chance yekutosvika kuma 300
pane zvikwata zvanga zvakawanda wanda zvanga zvichiedza kunobatsira vanhu mune dzimwe nzvimbo dzanga dzisingakwanise kusvikika iko kumanikaland kuchipinge nekuchimanimani mungaziva kuti vasvika papi zuva ranhasi
no rubatsiro ruchiriko vari kupaita a lot of progress mukubatsira vanhu vakawanda nekuti ruyamuro rusvike kwarunodiwa nekuzvipatara vanhu vari kurapiwa nokuti vanhu vakakuvara zvikuru kuna vamwe vakatyoka tyoka vaitemwa namatombo namatanda vamwe vaitemwawo nechocho nechakati vamwe vachiwirwa nemidhuri vari kurapiwa weivavo tine rubatsiro rwatiri kuwanawo kuna na chiremba vanhu vakawanda vamwe vatiri kutoudzwawo kuti kusouth africa kuna vana chiremba vari kuda kuuya vakamira kune vamwe vevana mazvikokota vevana chiremba vemhuka vari kuendawo kuda kunobatsira mhuka tina matraka akawanda inyaya yekuti tingomasvisa panzvimbo neruyamuro rwatiri kuwana nerubatsiro rwekubva nekunational army kuti migwagwa ifambike vachigadzira kune marodhi atingati mamakeshift rodhi ari kugadzirwa izvezvi namainjiniers ndo ari kuita kuti tisvike ikoko nokuti chinhu chakaita sebridge hachezvinhu chingati tigadzirwe panguva ino ichichikwanisa kuyambukika saka tine rodhi dzinotenderera migwagwa maconvoy amatraki aripo kubvira president pavakadaidzira kuti corporate zimbabwe tibatsirei yaimubatsire ruyamuro vanhu vari kubudisa matani namatani erubatsiro kubva kugrosari kuhembe throughout the country inyaya yekutoti toendesa kupi kunewo vamwewo vatiri kuziva kuti kune vamwe vakupihwawo maaccount number vakunzwisai mari izvo ngavasadaro kuisa mari kuvanhu vavasingazive buda nongoti indaunganidzawo changu kuno asi tine rubatsiro tinotenda nekubva rubatsiro rwatinowana kubva kuna naeconet na waverly blanket vapa magumbezewo akawanda zvikuru vavari kuti president ngavandotambidza kune vanhu vari mudambudziko iri kune mvura nokuti mvura idambudziko rakanyanya kuchipinge mapaipi akaeredzwa saka hakuna mvura yakachena inomwika zvibhorani hazvisabudisi mvura svinu nekuda kwezvakaitika izvezvi izvi zvokuti kune makambani iwaya aya anogadzira mvura vari kuendesawo matengi namatengi emvura dzimwe dziri mumabhodhoro dzimwe dzinenge dziri mutangi chaimo ruyamuro rwakawanda ruri kuenda inyaya yenguva nyaya yekuti tive vanhu vakarongeka kuti rusvike parunofanira kusvika pavanhu vanonyanyoruda
hurumende yambooti yatarisa here kusvika pari zvino kuti pangadiwe mari yakadii kugadzirira izvo zvivakwa zvakaputswa nemvura
iyo assessment haisati yapera the biggest assessment yatina at the moment ndeyekuti vanhu voita sei kuti zvinhu zvifambe sekutaura kwataita iri dambudziko vasati vapfuura kune vanhu vasati vavigwa ndosaka muchiona mamwe macompanies ari kupa makofini nokudii vanhu havasati vavigwa vamwe vanhu havasati vawanikwa
iko zvino regai tinzwe zvakare kuna vamangwana nezverwendo rwavaita nhasi rwaitwa nemutungamiri wenyika
uku kwakaitika zvikukutu mastori anga achitaurwa nevanhu inhaurwa dzinotyisa chaizvo pane uchapupu hwokuti matombo akatanga kukunguruka 2 hours at least before mvura yanaya saka hatisi kubvisa kuti panenge pakanga pamboitika earthquake pakadii because vanototi matombo amwe atakatanga kuona anga achiita kunge abva adzupuka hamene kwaanga abva hamene kutaurawo kwavanhu vanga varipo unowanawo futi kuti mavillages anga aripo mamwe imwe village inenge yava matombo chete hakusisina misha yakangosakatika zvisingazikamwe ndechekuti mamuna vanhu vangani vakasakatika imomo saka ndo mamirira zvakaita asi iye zvino izvi rubatsiro ruri kuinda zvarwo kuvanhu ende pese pamuri kufamba murotosangana namarori erubatsiro ngorovhani dzezvibatsiro zichienda narwo kuvanhu
saka kana paine misha yakaparadzwa kudai iko zvino tiri kuona kuti hurumende inenge yambomira kupa uwandu hwevanhu vakashaya zviri kufamba sei
hatina kumira kupa uwandu hwavanhu vakashaya pese pari kuwanikwa munhu tinopa uwandu asi hapana chikonzero chokuti tisataura nekuti kana mukateerera kutaura kwaita purezidendi nhasi chaiye vati munhu wese kana pane munhu anga ari muvhillage menyu kana pane munhu anga ari mumamanamenyu asisaonekwi uyai munyorese kuti mwaidu pano apa paimbova nanhinga hatichamuoni vakatotaura vakati aiwa musanyoresa vanhu vakaenda kuHarare nevakaenda Joni
asi tikureva kuti pakatanga matambudziko vamwe vanga vanga varipo ndokuti tinyatsoziva kuti vanhu vasiri kuonekwa vangani. Pari zvino tiri kungoshanda nevanhu vanenge awanikwa chitunha, pakawanikwa mutumbi wemunhu ozikamwa unzi ndewani ndewemwana ndewechizvarwa chemuzimbabwe, tobva takupai nhamba dzacho kuti ndivanani. Asi ezvine hapana mitumbi yatiyawanikwa, hongu kune kwatakanzwa kuti kune mitumbi iri yaonekwa. Saka matime ame aendako ndo vari kulidza nenyaya yacho kuno identifya. Pane pamwe pachatodawo kuti mamwe madzimenzizi namamwe madzivadi akupiwe tisvike pasi pawo. Dzimwe nguva tichitombopindudza maexcavata ngekuti pana matombo akawandisa, saka matombo aya anogona kunge akatsikirira mutumbi zvakare.
Vamwe vanenge vari kuchema-chemawo vamangwana kuti rubatsiro kubva kuhurumende runenge rwukuti nonokei, vamwe vakupedzisira vakuviga vanhu muma coffin anenge ari kunzi nevamwe haana kukodzera, vamwe vachitiwo chikafu chinenge chiri kunonoka kubva kuGMB uko zviri kufamba sei?
Chikafu chiripo zvakuti yaimaone tabvako tikatarira zvikafu iye zvinopese patirikufamba tirikusangana namarori echikafu. Marori ane convoy yainosvika yomira kana kuti kuseri kwebridge rakatsemuka. Then kwetakurwa mbidzana navanhu vachibatanidzana vobuda nesaga unoisa kumhiri uko, unoisa mota yamasoja, mota yamasoja yoenda. Asi iye zvino izvi pana mahelikopta makuru atiri kutarisira kuti ari kusvika mangwana kupeni anokwanisa kutakura chikafu ine masupplies anorema. Sati ndege yokuAbu Dhabi inotarisirwa kusvika kuma6 unouyu yakatakura maprovisions akawanda zvokuti then dzekutanzania kwakauya mbiri, kune imwe yakasvika kuma4 manheru nezuro, imwe ikazosvika kuma3 am kuseni yauya namaprovisions. Saka tikune mabhizinesmen ari kubatsira zvikuru, vamwe ndo vari kuhaya dzimwe ndege dziri kushandiswa kutakura zvinhu idzo dzandanichitaura nezvatso. Semuenzaniso, mwanakomana wapurezident anonzi Emerson Junior akahaya ndege nhatu mahelikopta, maviri acho ari kubatsira kunotsvaga, atopiwa nhasi maviri acho ari kunobatsira kutsvaga vanhu vasiri kuoneka. Imwe yacho yauya yakazara madoctors.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vari parunare kwamutare. Tichiri panyaya iyi, mumiriri wedunhu reManicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Lynette Karenyi vanoti muward 23 kuChimanimani vanhu vanodarika zana nemakumi masere havasi kuzivikanwa kwavari, uye mitumbi mitanhatu yezvizvarwa zveZimbabwe yakawanikwa kuMozambique yakaradzikwa ikoko. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvino tingangoti hazvisati zvamira zvakanaka. Ndabva kubata vanoitwa Duma Kwezu vekuwadi 23 kwamutsvangwa kwachief Ndima, vakandipa update yekuti vakwanisa kutaura nevamwe nekuita kuti vaone kuti mudzimba varimo ndivanani, vakapfusirwa ndivanani. Saka statistics dzavawana as of now vati izvo muwadi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhu ivowo mudzimba dzavo vari kupi, nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi. Vapedza vakataura zvekuti area imomo muwadhi ma6 vakakwanisa kutsikirwa mudzimba, asi vakakwanisa kuvhura nezuro vakaviga vanhu ivavo vari 6. Mabodies atakanga taudzwa nezuro kuti akaenda kurumwe rutivi rweMozambique kukopa, vati izvo vazokwanisa kufamba ikoko netsoka vakasvika vakanoona vanhu vekuMozambique vaviga mitumbi inokwana 6. Asi pamitumbi iyoyo vanoti the good part of is pavakaviga vakatora mapictures evanhu vacho kuitira kuti vazoziva kuti iri guva munhu ndeuyu, iri guva munhu ndeuyu. Chanyanyondibata ndechekuti pamutsvangwa pakliniki pane mawaiting mothers vakazvikura vatove juva ne 9 months vari kuda assistance zvakanyanya, nekuti vanhu ivavo vari kushaya help.
Taonawo nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakwanisa kusvika kunzvimbo dzakavirwa netsaona idzi.
Tiri kungoona mumatv nemapictures ekunzi mutungamiri wenyika aenda ikoko, asi ini kwandiri kutaura uku nezvako hapana chatichawanikwa
chineche kubatira mwandabwa kutaura nae atori mground izozi kuda kwa vaenda ndekumwo kwa kushikika asi nzvimbo iyi yandataura vajonga havana chavati vawana vanhu ikoko in terms of assistance ye food ye hembe yeki vari kutogara mugomo
pane zvirwere zvati zvabuda here nekuti tinoziva kuti munguva yakadai munowanikwa zvinhu zvakaita semanyoka nemalaria
izvozvi hapana vandatindanzwa vachiti kuda kwaane dambudziko remanyoka kana dambudziko rezvimwe zvirwere asi vese vari kuti tiri kutya kuti zvirwere izvi hazvitori nguva zvisati zvavabata nekuti hakuna matoilet
avo vanga vari mumiririri wedunhu remanicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7
ndakafekwa hama dzangu tinati kurural area ndine mukoma vakatorwa imba yavo yakatorwa yese dzese dzimba dzakatorwa panga ari nemhuri yavo ivo nevana vavo 3 vakatorwa zvokuti takango pakamukiwa pasina kana imba kana trace yekuti pakanga pane imba then mai guru mukadzi vamukoma yeye akawanikwa about 800 meters kubva pakaitika chiti kupanga pakanga pane dzimba panga akarara but akakwanisa kunge araswa kubhengi kweriver akakwanisa kufamba nemaoko echienda kumaneighbors but akararama zvavo but akakwara zvikuru vanhu vakazoita kutsvaga kuti zvafamba sei kutsvaga mukoma nevana tingati musi wesaturday hapana chakabuda but musi wesondo ndobva akazowanikwa umwe mwana about 40 kilometers from pakaitika zvinhu ndobva akazowanikwa mwana musi wesunday then akabva aibva nezuro kana tingopedza kuiga nhasi vabva vaenda kutsvaga futi angazo kumabhodhisi akawanikwa futi about 40 kilometers but vabva vasvika ikoko vabva vazi kunyepa hapana munhu anga ariko but auzwa asvika ikoko kuti nechekuzasi takuenda kumozambique ndofunga kubva ipapo kubva kumba kwedu kusvika ikoko ndofunga pane zvekuma 200 kuma 150 kilometers to 200 pari kuzi kune mabhodhisi awanikwa anosvika iwo 140 bhodhisi dzawanikwa ikoko saka pari zvinezvi mangwana mhuri yekwedu ndobva ichamuka yakananga ichido kuona kuti tingaonawo here mhuri dzekwedu ipapo
saka shoko rakasvika sei kwamuri
muzukuru wangu foni yake yaipinda but asaidaira foni musati asati adaira foni ndakazongozwawo neumwewo mumwe mumina wangu ari kuno kuti pane amweme hanzvadzi yangu akafira mumba akadonewa nemba angatofira ipapo ndo akazondiudza kuti mukoma nevana vatatu havasi kuwanikwa then muzukuru akazodaira foni angati zvaitika kunoko hazvina kumira mushe dzimba dzese iye akanditsanangura ichiti dzanga dziri some few meters kubva paari kuenda kueast dzakaparadzwa then kuenda futi kuwest dzakaparadzwa ichingoti vanhu vazhinji vatoponera pamba pedu panapa ndo pane vanhu vazhinji ndo masikiri akaita news dzacho
saka tichitarisa hama dzese dzamakarasikirwa nadzo apa dzingasvike dzingani
pari zvinezvi tingati hama dzangu dzepedzo dzandiri related nadzo tingati anoti mukoma iwavo nevana vavo vatatu tozoti izvo muzukuru wangu iye nevana vake vatatu tozoti vamwene vehanzvadzi yangu iwavo tozoti futi ndine vamwe sisi vemudzimai ana mukoma wangu vakatorwa iyeye havasi kuwanikwa futi zvakare vakatorwa futi then tozotiwo ndikati tozoti futi kune imwe nzvimbo iri pari tinozi pari sipi ndoziva kuti kune hama futi dzimwe 3 dzinozi dzakafira futi mumba ikoko
avo vanga vari valove mo gwiza vanoti vakarasikirwa nehama dzavo dzakawanda zvikuru kurusitu uye kungangu uko kwakaparadzwa zvakanyanya kudarika dzimwe nzvimbo mumanicaland nedutu mupengo idai vanga vachitaura vari parunhare vari parwendo rwekuenda kumanicaland kukwamutare kuchipinge vachibva ivo muHarare dare repamusoro High Court nhasi rasendeka parutivi kumiswa basa kwakaitwa sangano rinorwira kodzero dzevanhu masvingo recommunity tolerance and reconciliation development trust kana kuti CoTrad Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro, amai Lois Matanda Moyo, vatura mutongo wavo nhasi vachisendeka parutivi, danho ramudzviti wekumasvingo, varei hove rekumbomisa kushanda kweCotrad mudunhu iri kwakaitwa vhiki rapera. Gweta reCotrad vaDenford Alimani, avo vanoshanda nesangano ramagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaudze Studio 7 kuti dare rasendeka parutivi kumiswa kwemabasa eCotrad sezvo zvange zvisina kutsigirwa nemutemo.
Vabvunza vanga vakamirira DA neMinistry of Local Government kuti vari kupikisana here nezvatanga tichitaura. Vanga vakamirira marespondents vakativo aiwa vanga vasina chekupikisa nekuti zvakaitwa izvozvo zvanga zviri kunze kwemutemo. Nokuda kwaizvozvo dare razopa iro order inotaura iyo kuti DA decision yavo yekususpenda maoperations yasendekwa parutivi nokuda kwokuti yakanga isina yanga isina simba remutemo. Zvakare order imwe yapiwa ndeye kuti iyo DA havana simba rekuti vaite suspend kana kumisa maoperations community Tolerance Reconciliation and Development Trust. And chokupesira DA vanziwo ngavabhadhare macosts.
Dare ratiwo mudzviti vahove vanofanirwa kubhadharawo mari yemagweta eCotrad akavaendesa kumatare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCotrad vazivanai muzorodzi vati vafadzwa zvikuru nemutongo wedare uye vave kunofambisa mabasa avo.
Tafara zvikuru neoutcome yabuda mudare iyi. Nokuti yatipawo masimba yekuti tidzokere kumacommunities edu kumasvingo tikwanise kundoshanda nevanhu vatanga tichishanda navo zvakanaka.
Mukuru weCotrad vagamuchirai mukura vatiwo kumiswa kuita mabasa kwavakaitwa musi wa11 kurume kwanga kwatovadzorera kumashure.
Chokwadi, kumiswa kwakaita sangano reCotrad kushanda mudunhu ramasvingo kwakava kwakakanganisa zvakawanda zvirongwa zvaiitika kumasvingo ikoko uye vanhu vose vagari vekumasvingo vakawa nekubatikana nokunyunyuta nekuita kusina maturo kwaDA wemasvingo district.
Pakamiswa sangano iri kuita mabasa havana zvikonzero zvavakapiwa kusara kwekuti vaiferefetewa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti vanhu gumi nevana vakaurayiwa muSomalia nendege dzemauto eAmerica kunyange havo vainge vasinei nechekuita nehondo iri munyika iyi. Izvi zviri mugwaro reAmnesty International rinonzi The Hidden US War in Somalia riri kutarisa kurwiswa kwechikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheAl-Shabaab nemauto eAmerica nedzimwe nyika. Misika yefodya yavhura nhasi mitengo iri pasi izvo zvisina kufadza varimi vakawanda avazivisa kuti vave kumbomira kutengesa fodya yavo kudzamara mitengo yasvika pari nani. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mwaka wekutengesa fodya waparuwa nhasi nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mahadi pamusika weTobacco Sales Floor, apo mutengo wepamusoro wange uri madhora mana nemasenzi makuma shanu pakirogiramu, mutengo wepasi uri pamasenzi makuma viri pakirogiramu. Mitengo iyi haina kufadza varimi vakawanda avo vatikana mitengo ikasawedzera. Varimi vakawanda vanogona kutadza kurima fodya. VaCosta Kapfudza vekumvurwi vaudza Studio 7 kuti mitengo yanhasi inoita kuti varege kurima fodya zvachose. VaCapfudza vanoti vambomira kutengesa fodya yavo uye vave kunoitengesa pamukoto.
$50 $50 Vamwe vasina kufara nemitengo yefodya ndi Ishe Musarurwa vekumashonaland East avo vati vambomira kutengesa fodya yavo. Varimi havasi kufarawo nenyaya yekuti kunyange hazvo fodya yavo ichitengeswa kunze kwenyika, ivo havasi kuzopiwa mari yavo yese ari madhora ekuAmerica. Pasi pechibvumirano chakaitwa nereserve bank of Zimbabwe nekambani yetobacco industries marketing board, varimi vachapiwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavanenge vatengesa ari maRTGS uye zvimwe zvikamu makumi mashanu zviri madhora ekuAmerica. Asi varimi vakaita saamai Margaret Dambeni vaudza Studio 7 kuti vanoda mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Aiwa, mutemo ini ndikudaihusa kana pasina foga yangu ndinopisa, because ndiri kudaihusa yusa ndora ndikutoda pafoga yangu nokuti foga itengure bondi kai ndodaihusa yusa ndora ndikuda kuverenga kudai plus RTGS ka haigaisi haitengi ngombe hairori mukadzi zvakau wanda saka ndipawo kuti ndite mari muchikwama handiri kubati kwazina nebasa ndoda kuita mari ndite mari kozvirombedzi mwanga handina mari RTGS yekubikwa handidi.
Vatiwo vakatenga zvekurimisa vachishandisa mari yekunze, nekudaro vanoda kubhadharwawo nemari yekunze. Vakapfudza vati vanotsigira vamwe vavo vari kuti vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica sezvo iri iyo yavakashandisa kutenga zvekurimisa.
Ndokumwe kubaisha kwatotanga ikoko surprise iri apa itis ange itinzi kupiwa US irinaniga itisi zvanga zviri nani fetishaiza US yeda $50 nebond ndakatenga $90 andirimuwanvedacho saka in angeba iri US ka itisi auto kuti kupiwo zviri nani but apatanya kudiwa zvakanyanya zvakanyanyisa saka kukusa break market iti zviri nani kana zvaramba risakagadina manyowa.
Sachigaro weti AMB amai Monica Chinamasa vati mitengo yakaderera sezvo vanotenga fodya kana kuti matobacco merchants vari kuchajwa mutero weintermediated transaction tax wezvikamu zviri kubva muzana apo vanotenga fodya nekubhadhara varimi. Vati pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nevanotengesa fodya nehurumende dzekugadzirisa nyaya iyi, uye vanoona sekuti izvi zvinogona kupedza dambudziko remitengo iri pasi iri. Amai Chinamasa vazivisa kuti mwaka uno wangi wakaoma chose sezvo kwakapisa zvakanyanya, uyewo vati vamwe varimi kumanikaland vakaparadzirwa fodya yavo nedutu mupengo cyclone Idai. Vati kusvika pari zvino havasati vave kuziva kuti ifodya yakawanda zvakadini yakaparadzwa nedutu mupengo Idai.
Hatisi kuziva, but kana wakainsure, that's where the insurance comes in, so it's very important that they were insured. But as of now, we have no figures. As you are aware, it's difficult to actually reach those places. So we know nothing as yet.
Zimbabwe inotarisirwa kutengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana emakirogiramu efodya inove fodya shoma pane yakatengeswa mwaka wapfuura. Gore rapfuura Zimbabwe yakatengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu nemaviri emakirogiramu efodya ikawana mari ingangosvika biriyoni remadhora ekuAmerica. Vachivhura misika yefodya zviri pamutemo, vamuhadhi vati hurumende yavo inotsigira varimi vefodya, uye vati inoda kuti varimi ava vabatwe zvakanaka sezvo fodya ichipinza mari yekunze yakawanda munyika. Pane misika mitatu yefodya munyika inoti Tobacco Sales Floor, Boka nePremier, uye misika yese iyi iri muHarare. Kunze kwezvicherwa zvakabatanidzwa, fodya ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvose muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tichange tichitarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvibatsirewo vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001202465 0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyamina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mabili igombimbito 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hayi lapha kungana hayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho ade bedinga abantu abawesi.
Uhulumende uthi imota ezinkulu sezilakho ukungena eManikaland lempahla zokusiza abantu abathinteke engozini ebangelwe lizulu lesiphepho iCyclone Idai.
Sithe lomthandazo namuhla, umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo, izimulo ezilahlekelwe izihlobo zabo. Njalo sithandazela ukuthi imizamo le ekhona kathesi ukuthwala ukudla ukuthi yakhona ngale esimanimani uThixo aphekelezele izimota.
Abamasonto achiyeneyo koBulawayo namhla babe lombuthano kukhulekela imoli ezihlaselwe lizulu lesiphepho. Uzulu wakoBulawayo uthi ilizwe leZimbabwe kalisoze lava lokuthula nxa uhulumende eqhubeka ngochuku abusa ngalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi imota ezinkulu sezilakho ukungena eChimanimani eManikaland lempahla zokusiza abantu abathinteke engozini ebangelwe ikuna kwezulu lesiphepho seCyclone Idai kulindawo. Umongameli Emmerson Mnangagwa obeseChimanimani namuhla lapho atshele khona abantu ukuthi bazathola ukudla kanye lemithi yokubasiza. Kukanti ezinye zalezo mpahla sezivele zikhona eMutare zilindele ukulethwa kulindawo. Izimota kanye lendizamchina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho adabukile kumbe agcwele amanzi. Kukanti bekungahambeki emigwaqweni kulandela lelizulu elibulele abantu phose abalikhulu. Kucatshangelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka ngoba kungazakali ukuthi abantu abedlula amakhulu amabili bangaphi. Inhlanganiso ebona ngokuhlenga abantu abasengozini eCivil Protection Unit imanyane leJoint Operations Committee ibikwa ihlolisise umumo eChikomba Central lezinye indawo ngesikhathi uhulumende esithi uzalungiselela izehlakalo ezinje kuseselesikhathi. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure oemakoni South njalo oyisiphathamandla sebandla leMDC kulindawo uthi umonakalo osesigabeni sakhe wenqabela abantu ukuthi belungiselele ukuthengisa igwayi. Igwayi labo ngoba betilikelwe izindlu lapho okumele beqale belichisele khona.
Kule bridge eliya esikolo nesotha ikadzunge school abanye besiza ngapho kuthiwa ebenza school ibridge yangkhona lincane so abantwana hayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele. Kubuye kuthi ilokuzeni izindlu aziwile eziningi yikuthi vela ngisaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezindlu eziwile eziningi ama toilets wona amabhani okuthi vela ngikwazi ukuthi abantu bazathithela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele uselokhuusefuna ukuchisa igwayi lakhe. So ukuthi ucele ku-NXT dog omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe layo.
Kodwa lona-ke igwayi njengoba izulu line kangaka linjani?
Elinye vela umoya athelilo kuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqhamuka avela abasavuni te ngani right elinye diseli
abantu bahlezi ngapi sikhuluma kanje
kunzima abanye bahlezi kubo sabhuku abanye bahlezi kubo makhelwane abalezi ngade ziqine kakhulu so into zangkhona vela azimanga kuhle
kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumbokunye
akula akulandeke yabuya
zikhona iziphatha amandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuma
abangabuyi vele esibani mani kuwesi ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwane kumbe kwabanye nje izihlobo usiyahlala akufanani lesimani mani ukudla yikho kuyabe sekushoda manje abantu ade vele sebenyuka umumbu sebeholisa umumbu kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hhayi lapha kungani hhayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho ade bedinga abantu abawesa yikuthi thina asilalo kuzena asila MP wethu wadliwa yizanu ngenxa yamaplazi wona lawa ngoba abantu bemaplazini bavele ngabayifuni i-MDC kodwa lapha emakhaya irura la hayi azangadobhe so uMthi akhona lokho ahambayo mzane evotela kuphuma ama-result kazange ebuye futhi labo amazane angikhona vele sebehlupheka ukuthi kathi manje senzani ngoba uMthi vele asamtholi
long nkosikazi Loveness Makaure isiphathamandla sebandla le-MDC eMakoni South obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le eMakoni South. Aba masonto achiyeneyo kobulawayo namuhla babe lombuthano ukukhulekela imuli ezihlaselwe lizulu lesiphepho njalo baqhubeke ngemizamo yabo yokuqoqa uncedo lwempahla echiyeneyo egoqela ukudla lezembatho abazazithumela uzulu weManicaland kusasa. Siyexoxele siyiphathamandla senhlanganiso eqoqe umbuthano lo e-Christian Alliance umnumzana usenisibanda.
Thina sihlakele njengamabandla ngapha kobulawayo sananzelela ukuthi baningi abantu ade beqoqa izinto ngakho lathi sithenga hhayi sizaxhasana le nhlanganiso ezehlukeneyo ezibizela ukuthi abantu bakobulawayo balethe kumbe kungabe kumbe kuzimpahla kumbe kuyikudla kumbe kungabe kuyikwini lokhu abanakho ukuncedisa labo abahlaselwe lizulu leli i-cyclone Idai. Sibe nomthandazo namuhla umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo izimulo ezilahlekelwe izihlobo zabo njalo sithandazela ukuthi imizamo le khona kathesi ukuthwala ukudla kusiya khona ngale ethimanimani uthixo aphekelezele izimoda silabanye amabandla abazasuka kusase ekuseni begijima lokudlo osokutholiwe lapha kobulawayo ngakho besithandaza nabo njalo sibakhulula ukuthi behambe
litholo kunganani
kathesi sisabuthelela ngoba abaningi bagcine emabandleni abo besithenga ngcono siqoqe kube ndawonye eyodwa kodwa kuningi ngoba kusasa kulamanye amabandla abakade sebeqoqile abaphuma mbona ngani itruck ama-truck amabili azaphuma edonse ethwele ukudla kusiya khona ngalesi manimali
kulabanye abathe okwenzakeleyo lokhu kuveza sobala ukubana uhulumende ubengayilungiselelanga nga ingozi engaka ungatsho njalo lawe
mbona ngani kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi sizame ukuqala sikhangele udubo olukhona sibambisane ngazo zonke izindlela njengabantu bezimbabwe singaqeda then sesizaqhasa ukukhanya ukuthi kambe besingakwenza ngcono njani lokhu ukwenzela ukuthi singalahlekelwa imiphefumulo ngesikhathi esilandelayo
abangathanda ukuthumela ukudla kumbe kungaba yini kini khona ngapha be-Christian Alliance kobulawayo balithola ngapi
thina sikhona eKhumalo njalo bengayo Facebook page yethu bayabona i-address yethu sile website izimbabwechristianalliance.com ikanti njalo sile Facebook le Twitter account eZim Alliance bakwanisa ukuthi basithole ngakhonoko ba
umnumzana useni Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance sixoxela ekobulawayo Kusenjalo elemelika lazise namuhla ukuthi lizaphathisa abawelwe ingozi yalelizulu ngemali engange $100,000. Lolu ncedo luzaphathwa i-USAID incedisana lenhlanganiso ezizimeleyo. Ngakolunye uhlangothi uZulu wakoBulawayo labo somabhizimusi isebesungule uhlelo lokuqoqa imithi ukudla impahla labo dokotela abazalubhekisa eChimanimani ukuyaphathisa uZulu wakuleyo ndawo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu eChimanimani lidilizelwe imizi lalahlekelwa impahla, abanye la ngumphefumulo ngokwawo osokubangele ukuba uZulu endaweni ezehlukeneyo zelizwe wahlanganisa usizo olokusa esabelweni seManicaland. Usomabhizimusi njalo engumfundisi wenkonzo eyeNew Creation Church, umnumzana Jonathan Thompson, uchaza usizo abalalo abazalusa eChimanimani kusasa.
We've got 2-3 trucks worth of goods ready to go to Chipinga tomorrow, as well as
sidempahla phose ezingenela imota ezintathu esizazisa eChimanimani kusasa. Odokotela abalichumi labongi njalo sikhangelele ukusuka kusasa ebuseni. Impahla lezi sizithole kobosomabhizimusi uBulawayo lamakholwa akumabandla achiyeneyo.
Umnumzana Douglas Moyo isakhamuzi sakoBulawayo uthi bazaqhubekela phambili behambisa usizo eChimanimani.
Sikhala kanye lezakhamuzi zeManicaland, ngakho njengoBulawayo silokhe siqoqa uncedo lokuthi sihambe siyexhasana lezakhamuzi zeManicaland ezilahlekelwe imphefumulo, ezilahlekelwe izifuyo, ezilahlekelwe izimpahla zazo.
Umnumzana Bakitsanani Dube esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo laye uvumelane lomoyo ethi okuseChimanimani kuzwisa usizi njalo bazakupha ukuze basize imuli eziphephe uZulu elilolaka.
Nxa ngikhuluma ngomonakalo oyenzakale eChimanimani ngale eManicaland, ngizwa ngisuzubuhlungu njalo ngikhala kanye lezihlobo labangane abaseChimanimani abafikelwe ngomonakalo omkhulu kangaka. Silusizi kakhulu njalo sizaqhubeka sincedisa siqoqa esingabe singakureyiza lapha koBulawayo sikuhambisa.
Abantu abaningi balimele ukuthi abanye balahlekelwa ngumphefumulo njalo uhulumende akakethuli inani labantu abangabe belahlekelwe ngumphefumulo kule ingozi. Lonke uncedo osoluthelwa buthaniswa luzathwalwa ngezimota ezizasuka kusasa koBulawayo ziqonde eChimanimani. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Live talk ukuhlelo lwe diaspora forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngemizamo eziyenzayo eyokuphathisa uZulu owelwe ingozi yezulu lesiphepho ele cyclone Idai. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwamanye kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Mozambique selisungule uhlelo lwensuku ezintathu olokukhalela abalahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho elecyclone Idai. Umongameli wakulelo lizwe umnumzana Philippe Nyusi ubike ukuba lingozi ibulale abantu abedlula amakhulu amabili. Abuhlangothi ilwe oluqoqa imithelo kwele South Sudan bathi bazaveza amagama eziphathamandla zikahulumende lezamabhanga ezizithathela imali yemithelo abayibuthanisayo zizifakela ezambeni zazo. Isizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lazo zimanyene ngokuphathisa osowabo abathintwe yingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwele pilitani izizalwane zeZimbabwe zibuthanisa uncedo oluzathunyelwa ekhaya kuthi ngapha kwele Melika. Isikhwama esisungulwe ebulenjini be-intanethi isizalwane seZimbabwe umnumzana Freeman Chari esokuphathisa ekhaya sesidlule amadola azinkulungwane ezingamachumi amathathu $33,000. Kwele South Africa, isizalwane zeZimbabwe zibuthelela uncedo oluzasiwa esigodlweni someli welizwe labo beselusiwa ekhaya. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Okokuqala, sithanda ukubonga labo abazimiseleyo ukukhipha impahla zabo, impahla zokugqoka lengubo lokunye ukuthi kuncedise abantu abahlaselwe leli zulu elibizwa kuthiwa yi-cyclone Idai eManicaland. Esikwenzayo thina lapha eSouth Africa sisebenzisana neconsulate le-embassy yaseZimbabwe lapho esicela khona uZulu ukuthi aqoqelezwe impahla kumbe bazihambise eZimbabwe embassy kumbe bazihambise eZimbabwe consulate nakwezinye indawo lapho eziqoqwa khona ukwenza ukuthi kube lula ukuthi zihambe ekhaya. Okwakhathi esingingatsho ukuthi abantu bayabonisa ukuthi bayaqoqa. Sisazokhangela kusiyafika i-weekend ukuthi singabe sesiqoqe okunganani ngoba lohlelo esiqalise izolo.
Manje nxa selikubuthelele e-embassy kuyafika njani ekhaya?
Kumele i-embassy sithe yona kuzaba ne-transport ezahamba, kutho ukuthi lokho kuzanceda futhi okudlula e-border ngoba isikhathi esiningi nxa udlala empahla ezinjalo kuyathiwa izimpahla eziyathengiswa bese kuthiwa umuntu kumele abhadale i-duty, kodwa xa zile stamp ye-embassy kusho ukuthi i-diplomatic stamp kuzakwenza ukuthi impahla zidlule zihambe ziyefika lapho kumele zifike khona.
Asebephathisile okwamanje yizizalwane zeZimbabwe kuphela na kumbe leza khona ngapho e-South Africa?
Owakhathesi wonke umuntu uyaphathisa izizalwane zaseZimbabwe, izalwane zaseSouth Africa nezalwane zakwamanye amazwe. Yiwo esikhuluma nabo ukuthi hayi siyacela ukuthi lincedise ngoba nanku umkhosi kwenzakele. Abantu siyabona bayabuya kungakhathalekile ukuthi bona bazalwa kumbe bavela kuliphi lizwe.
Siyabona ukubana eMalawi leMozambique labo bathintwe ludubo olufanayo, bona ke abatholi yini uncedo?
Emalawi engikwaziyo iMalawian community ngengabezwa ukuthi bayacela nabo ukuthi kuncediswe izihlobo zabo khona ngale Malawi eziphakathi kohlupho. Izolo ngengabona nalapha seMozambique nabo futhi bekhala ngokufana naye. So kusho ukuthi-ke angazi-ke banginalwazi ukuthi basebenzisana njani lama-embassies abo, i-embassy yaseMozambique le-embassy yaseMalawi lapha e-South Africa ukuthi izinto lezi ziyofinyelela lapho kulo monakalo khona.
Esikhathini esiningi siyasizwe kukhulunywa kubandlululwana ngemihlobo kuphinde kubandlululwane lokuthi umuntu usekela liphi ibandla. Lidibana lakhona nxa lidinga uncedo lokuphathisa abantu?
Kuyaphuma ukuthi ngo-2017 kwaba lo hlupho olufana nayo esigabeni se-Cholocho. Kulabanye abathi bona abantu be-Cholocho abazange bancediswe nguZulu wonke weZimbabwe. Kodwa thina njengabakhokheli esikutshoyo ukuthi umonakalo loba use-Cholocho loba use-Chimanimani, kodwa umlandu wethu yokuthi lapho esanelisa khona kumele sifinyelele sikhiphe lokho esilakho sikuhambise kuyencedisa abantu abadinga ukuthi bancediswe. Njalo futhi sicela uZulu wonke izizwana zonke zaseZimbabwe ukuthi azincedise, zingakhangelela ukuthi kwenzakala eChimanimani ikakhulu eManicaland, kumbe abanye kabazange basondele nxa kuyukuthi kwenzakala eCholocho ngo-2017. Yikho thina esilakho njengokukhokhela umlando ukuthi siqoqe izizwana zonke zaseZimbabwe ukuthi zincedise.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kwele South Africa. UZulu wakobulawayo uthi ilizwe kalisoze laba lokuthula nxa uhulumende engaqhubeka ngochuku abusa ngalo. Lokho kuphume emhlanganweni wokuxazulula inkinga ezibhekane lelizwe namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Umhlangano lo ubuthanise amalunga ekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission, owayelilunga leTruth and Reconciliation Commission eSouth Africa, unkosikazi Yasmin Suka, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labafundisi bamabandla ehlukeneyo ezokholo. Umnumzana Lucky Sibanda, oyisakhamuzi sakobulawayo, uthi udlame alusoze lwaphela elizweni nxa abalukhokhelayo belokhe bebusa.
Asikunanzelela-ke ukuthi as long as the perpetrating government is in power, ama-chances okuthi kube le-dialogue, ukuthi kube le-peace and kuphele udlame kuleli lizwe leZimbabwe kuza kubanisiwe. Kunezinto eziningi maybe ezisadinga ukuthi zilungisiswe, especially nxa sikhangelelane indaba zokuthi kuxoxiswane. Okokuqala, siqalisela kuma-elections. Ama-elections wona vele kahle kahle ayihambe kanjani, singasukela khona lapho then kuyabe kuzasenzela.
Unkosikazi Perceive Nkiwane, owenhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace, uthi uhulumende lo okhona wazingenisa embusweni.
Ye, mina engikubambisisileyo ukuthi uhulumende lo usikhokhelayo ngakho emthethweni, uhulumende wazingenisayo. Thuso thina kumele ukuthi njengabantu, abantukazana, sibe lo mfutho ukuthi silethe inguquko ekhanya sisenzele abantu bethu. So silomlando thina siphakathi kwelizwe ukuthi sibe lo mfutho sisunduzele abanye ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Uyaqhubeka unkosikazi Nkiwane ethi isikhathi sesiside abantu bengazazi ukuthi bangobani.
Ngoba nxa sibala ukuthi kusukela ngo-1962 sizafika khathesi silokhu sihlezi phakathi kodubo, sesize singasazazi ukuthi siyimhlobo bani yabantu, sesikwazi ukuthi sihlala phakathi kukaZambezi loLimpopo, singomakhelwana beBotswana leMozambique, kodwa thina asisela esingathi kukithi, asisela kithi. Sesinjengezihambo ngani singabantu abadlulayo, sigcwele umhlaba wonke nxa ukuthi izinto azimanga kuhle.
Umnumzana Leslie Ncube, ongukhomishina we-National Peace and Reconciliation Commission, uthi bakhangelele ukuthi inhlelo zabo zipholise izilonda kube lokukhumisana umlotha.
Kunhlelo zethu ze-National Peace and Reconciliation Commission sikhangelele ukufinyelela abantu bonke ehatshi emadorobheni, kodwa sikhangelele lasemaphandleni. Ngakho inhlelo lezi sithemba ukuthi abantu bazazithakazelela, njalo zipholise izilonda, njalo ziyenze ukuthi abantu bezwisisane, bekhulumisane, njalo bekhulumisane lemlotha.
Iningi labakade besembuthanweni wakobulawayo lo owenzele ehoteleni yeHoliday Inn ngolwesibili ntambama lithi kuqakathekile ukuthi ingxoxiswano ze-National Dialogue zenziwe eqinisweni, njalo ziqoqwe ngumuntu ongekho kwelinye lamacele amabandla ezombusazwe ukuze zibe leqiniso. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele island unkosazana Lucy Alexia Ncube selobe ugwalo olulesihloko esithi For You With Love. Lapho alandisa khona ngokuhlukuluzwa kwakhe emendweni, ukudubeka kwakhe ebaleka ekhaya waze wacina edabula amazwe esiyaphephela kwele island. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisasbanda.
Ugwalo lukankosazana Alexia Ncube lwamkelwe ngabantu abaningi emcimbini wokuluhlaziya owenzelwe Republic of Ireland ngempelasonto.
Ngibhale ibhuku elithi For You With Love, kulibhuku engithanda ukuthi ngilidedicatele my firstborn. Nginabantwana abayi-4 abafana. So ibhuku leli ngalibhala ngo-2016, lapublishwa ngo-2018.
Lugwalo unkosazana Ncube athi luhlose ukuxwayisa umntanakhe.
Kumele ngithole indlela ukuthi ngimkhuthaze. So ukuthi akhumbule lapha avela khona, njalo lokuthi kuqakathekile ukuthi azithobe lokuhlonipha lapha azobe ehlala khona. Kakhulu ukuthi nanoma ubabakhe washona yena asesemncane, akusho ukuthi akala abanye abangamfundisa lokuthi engacabanga ukuthi abekho abantu abangamkhuza uma elahlekile.
Lulotshwe ngobunono obukhulu, njalo lumumethe indaba ezibuhlungu lolu gwalo.
Abantu bathi mabe lifunda leli bhuku, bethi liyadabukisa, luzisa ubuhlungu, because bengingaba ngumfelokazi ngisasemncane. Kodwa futhi ibhuku leli bephinde futhi bethi liyaletha ukukhanya, lethemba emuntwini wonke odlula entweni ezibuhlungu emhlabeni. So mina njengoba ngashonelwa ngisasemncane, kusho ukuthi indoda yami yashona kuyikuthi ngisalele iviki eliyi-1 ukuthi ngikwanise iminyaka eyi-24. Kuyikuthi ngandlane la ngina-19. Ngayenda-ke ngile-22, so ingane yami ibine-2 years the time yena ashona.
Kuningi abantu abangakufunda ulolu gwalo lukankosazana Ncube.
Ibhuku leli lifundisa ukuthi noma abantu bekuzwisa ubuhlungu, noma abantu bekukhubile, noma abantu bengazange bekuphathe kahle, but ukuqakatheke kakhulu ukuthi you forgive not for them, for yourself. So ibhuku leli ngalibhala because lami bekungilethela ukuphola kwenhliziyo yami, ngoba njengamanje uma ngicabanga ezinye izinto ezenzakala kuthi ngangehla izinyembezi and ziyehla sometimes, noma ngithi ngiyacabanga nje ukuthi lapha emvela khona, but ngiphinde ngijabule uNkulunkulu omkhulu. Manje ngilapha ngisikhulisa abantwana bami, but I know ukuthi the hand of God is upon me.
Unkosazana Lucy Alexia Ncube ngumfelokazi, njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Republic of Ireland. Ugwalo lakhe For You With Love solutholakala ku-Amazon nakwezinye indawo ezithengisa amabhuku. Ngimele Studio 7 ngisa-Republic of Ireland, igama lami ngu-Ezra Chisasbanda.
Ziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imota ezinkulu sezisenelisa ukungena eChimanimani eManicaland losizo oludingwa ngabahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Abamasonto achiyeneyo kobulawayo namhla babelombuthano wokukhulekela imuli ezihlaselwe ingozi yaleli zulu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.